Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitepe nyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manira kana kavatereri tinosangana zvakare manira anhasi uri musi wemugovera mbudzi 11/2017. Makateerera ku Studio 7 nevenyerenya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Mapurisa asvika ndobva neve immigration vakati varoda kuona maforeigners ese ndobva vatora kwakuenda navo. Suo patazoteera kuda kunonzwa kuti nyaya yavo ndei. Takatanzwa mune minasungwa nekuti mapinda munzvimbo yakacheleredzwa.
Mapurisa anosunga vanhu vange vachirangarira vanhu vanonzi vakaurayiwa kuminda yemangoda kwamarange.
Hakuna kodzero inotika kodzero yekuvhota. Kwemazuva ano ndiro gidi racho iroro. Ra gidi rinodarika gidi rokuridza futi.
Amai Joyce Mujuru vokurudzira vechidiki kuti vaende kunonyoresa kuvhota.
Vaya vari kuda kutengera mbeu dzavo vogande mafertilizer nemishonga ndo vari kunyatsa kuita dambudziko. Kune dzimwe mbeu dzisiri kutonyatso kuwanikwa iye zvino.
Varimi vochema-chema nekudhura nekushayika kwoitwa mbeu nefotereza pane dzimwe nguva. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mapurisa ekumanikaland nezuro akasunga vanhu gumi nevatanhatu vainge vachirangarira vanhu vanonzi vakaurayiwa kuminda yemangoda yekwamarange uko kunonzi kwaberekera ingwe. Vanhu vakasungwa ava vanonzi vainyunyuta kuti mapurisa anopota achipfuura vanhu uyewo vachibatsirwa dzimwe nguva nevanochengetedza migodhi iyi. Asiwo zvinonziwo vamwe vanhu vanongoitwa kafira mberi kunyange hazvo vachimbenge vapomerwa kuti vanenge vachichera mangoda asiri pamutemo. Mumwe wakasungwa ndivafarai Maguhu vesangano reNatural Resource Governance. Takakwanisa kubata vamaguhu vachangobva mukusungwa nezuro Maneru tikavabvunza zvanga zvatora nzvimbo.
Tanga tine commemoration kwamarange yatanga tichirangarira vanhu vakafa ikoko vakaurayiwa nemasoja nemapurisa nemasecurity guards. Tichirangarirawo zvekare kupambwa kwenzvimbo yekwamarange nemadiamond mining companies. Saka tiri ipapo mapurisa asvika ndokubva neveimmigration vakati varoda kuona maforeigners ese ndokubva vatora kwakuenda navo. Suo patazoteera kuda kunonzwa kuti nyaya yavo ndei. Takatanzwa mune minasungwa nekuti mapinda munzvimbo yakacheleredzwa nisingatendekwe kushanyirwa. Saka kutaura kuno kuti tiri musungwa. Okay. Mutarishandiro
kwasungwa vanhu vangani?
Iko zvino zvitava 16.
Vekunze ava vanga vabva kunyika dzipi?
Panga paine vatatu vabva kuBrazil. Vangangoita vatanhatu vabva kuSouth Africa. Havangava vashanu. Kozoti vatatu vabva kuSwaziland. Koti vamwe vatatu vabva kuZambia. Kozoti mumwe akabva kuKenya neakabva kuUganda.
Makwanisa kuti mutaure nemagweta enyu here kusvika pari zvino?
Ya, iko zvine zvapasimoni yakureva ndo vamboya vachitsanangurira vanhu zvichaitika mangwana.
Zvinoreva kuti muri kutorara mujeri here apa?
Hongu, ndo zvichaitika izvozvo. Mangwana ndo patinozoendeswa kumatare tozonzwa kuti zvinonzi kudini.
Avo vanga vari vafarai Maguhu vesangano reNatural Resource Governance vachitaura vari mumaoko emapurisa kuMutare Central Police Station.
Munoziva here kwekunyoresa kuvhota kubva musi waGumiguru 29 kusvika mbudzi 13? ekuno kwa munogona kuenda kunonyoresa kuvota. Kubulawayo Metropolitan, endai kubulawayo South and Central, Pelandaba, Mpopoma, Emakandeni, Entumbane, Lobengula, Luveve. Kuharare Metropolitan, endai ku Harare Central, Harare East, Harare West, Harare North, Mount Pleasant, Sunningdale, Mavuku, Tafara, Headfield, Southerton, Highfield East, Budiriro, Zivarase, Kwa. Kumanikaland, Nyanga North and South, Mutasa South, North and Central, Mutare North, Kumashonaland Central, endai kushamba North and South, Guruve North, Mount Pleasant East and South, Nekurushinga. Kumashonaland East, endai kuuzumba Maramba, Fungwe Uzumba, Murewa North, West and South, Marondera East and Central. Kumashonaland West, Paurungwe East, Makonde, Chinoi Makonde Mangura, Jimba West and North, Kumashingo, Chivi Central, North and South, Mashingo North, South, West and Central, Mashingo Urban, Matabeleland North, Lupane East, Cholosho North and South, Umguza, Matabeleland South, Matobo North and South, Bulilingwe East and West, Kumidlands, Gokwe South and Central, Gokwe, Sasemi, Berengwa West, South, North and East, Zvichavane Ngezi, Zvichavane Runde, Kutimuzive dzimwe nzvimbo uyezve kuti munyatsoziva kuti munoenda papi chaizvo kunzvimbo dzatadoma idzi dzekunyoresa kuvhota endai pawebsite yedu pa www.voashona.com ndipo pachakuratidzai kuti pamunoenda chaipo ndepapi.
Mutungamiri we Bato Red National People's Party kana kuti NPP amai Joyce Mujuru varikurudzira vechidiki kuti vaende kunonyoresa kuvota. Kunyangwe hazvo Zimbabwe Electoral Commission iri kuda kuti vanhu vanodarika mamirioni manomwe vanyorese kuvota. Vanhu vanodarika mamirioni maviri chete ndivo vanzi vanyoresa kuvota kusvika pari zvino. Mukuzeya nyaya iyi tabata amai Mujuru.
Panyaya dzekuvhota inyaya dzinokosha uye dzinodzamira. Iye zvine izvi tiri kutaura zvatiri kutaura izvi chiri kunyanyisa kurwadza matambudziko ari kusanganikwa nesu vabereki kana takatarisana nevana vedu vechidiki. Tine vana vechidiki vadzidza zvokudzidza zviya vasina mabasa, vakaroora nekuroorwa, vane vana vavo vakuda kuenda kumayunivhesiti vasingazive chinonzi kuenda kubasa chii nokuti mabasa hapana. Saka vana ivavava ndivo vevamwe vatsondoka moyo kuti chandinoendera kunoregister chii. Asi chavasingazive ndechekuti nemufungo iwoyo chete vatozvikanganisa pachavo vanotenge vabatsira zanu ipapo nekungofunga ikoko chete. Saka kutozvibetsera kuenda kunoregister kuti vavote kuti upenyu hwavo husanduke nokuvhotera kuti ravo ramangwana rimire zvakanaka. Nokuti ndivo vechidiki vane huwandu hwakatokwirisisa kudarika isu tine mazera echikuru.
Imi makaenda kuhondo muri mwana mudiki chaizvo chaizvo. Iko zvino izvi hakusisina zvepfuti vane kodzero yekuti vavhote. Ikodzero yakakosha zvakadii titarisa nhoroondo yenyimi yekuti makarwira nyika kuti vanhu vaone kodzero iyoyo nezvaakuitwawo nevechidiki mazuva ano?
Hakuna kodzero inodarika kodzero yekuvhota. Kwemazuva ano ndiro gidi racho iroro, ragidi rinodarika gidi rokuridza pfuti. Nokuti chega chega chaunoda chaakutobuda kuburikidza nokuvhota, kuvhotera budiriro, kuvhotera zvinangwa, kuvhotera pfungwa dzako dzauri kuda pane rako remangwana. Ukatadza kuzviita izvozvo kutaridza kuti ndopa wagumira wakuita sorunyemba rwuya rwadimburwa musoro mvura yakasakare haruchagona kutambarara nokuti kunze kwaoma.
Mutungamiri webato rinopikisa Renational People's Party Dr. Joyce Mujuru vari parunare muHarare. Muchirongwa chedu chatinotarisa nezveupfumi nasi tine hurukuro nevaimbova gurukota rezveupfumi vatendai biti avo vekutungamira bato rePeople's Democratic Party avo vanotiwo avaone gurukota rezveupfumi Dr. Ignatius Chombo vachikwanisa kumisa hurumende kuti itore zvikwereti zvakawanda zvinodarika mari inenge iri mubhajeti yegore rinouya. Tabvunza vabiti kuti sei vachifunga kuti zvinonetsa kuti vachombo vagadzirise upfumi hwenyika.
Kungotaurawo kuti munhu anofanongotaurawo gore rino kuuya rakatooma because igore resarudzo, igore remaelections. So pese panoitwa maelections budget harifambeba because election yacho ine mademands akawanda, but chichazonyanya kuita kuti budget risafambe inyaya election promises ZANU-PF. Iyo vachombo ivavava vakatoiswa paministry of finance kuti as a member, as the chairman of ZANU-PF's campaign team, kuti vaite guarantee kuti tepi charamba yakavhurika kuti isapote ZANU-PF. Zvadzingirwa chinamasa zvimwe zvacho ndezvekuti anga apane pamwe paanga achiti no, I cannot. Saka vabvaisa chombo kuti matepa aya avhurike. So budget deficit yedu yegore rinouya ndoona ichisvika m4 billion chaimo chaimo ini because nenyaya yekudungamidza kwekuti tiri muelection and election yega zvayo haibudgetikeba because mademands acho akawanda and togona kuita runoff inenge iri unbudgeted expenditure futi iyoyo. So no one balances my books in a budget year, but tese tinoziva nenyaya yezi kuti ZANU-PF chikonye chinongodya chihuku chiya chinoitwa broiler chicken chinongodya chichingodya chisingazoti chiri kudyirei and zvachiri kudya zvabva kupi. So there will never be fiscal discipline under a ZANU-PF government. Uyezve growth rate iri kutaurwa ye3% iyi kupenga chaiko kupenga. Hakuna munhu ari kutaura kuti growth rate ingapfuure 2% because hakuna production, hakuna industry, but economy yaane madistortions. Madistortions achaita kuti ishiringe. Madistortions aya ari kuuya nenyaya yekuti taane maparallel exchange rate. Madistortions ari kuuya nekuti vana muzvina bhizinesi vanoexporta havasi kuwana mari yavo, maexport earnings avo, kuti varambe vachiexporta. Madistortions aya ari kuuya nekuti zvatiri kudya tiri kuimporta asi mari yacho tisina.
Rimwewo dambudziko riripo inyaya yekukwira zvakanyanya kwemitengo yezvinhu. Muri kuonawo sei zviri kuitika izvi?
Ndo madistortions andiri kutaura aya. Tiri mueconomic recession. Economic recession inoreva kuti hakuna mabasa, hakuna maindustry ari kufunctiona. Saka economic recession is a crisis of underaccumulation. Vanhu havana mari muhomwe. Zvasiyana necrisis of overaccumulation, crisis of overheating yatakaita from 2006 to 2008. Wherein takata mabillionaire tese, but mabillionaire zikatenge chinhu. Too much money chasing too few goods. But kutadza kwa chinamasa kwaita kuti pamusoro perecession ipapo crisis of underaccumulation. Tiite mafeatures crisis of overaccumulation. Chakozeresa kuti zvikwire munomu. Inyaya yekuti chinamasa aita inonzi budget deficit. Yakataurwa naChombo neZuro kuti ari kufungidzirwa ichaita 1.8. Ini ndakazvitaura mustate of the economy yangu address kuti iri kusvika pa2.5% or 18% of GDP. Saka kana maita chikwereti chaite kuti muri kuspenda mari yacho musina, you have to finance this budget deficit. So vari kufinance the budget deficit nenzira dzisina kuita twasu, nenzira dzisina kuti waro.
Vaimbova gurukota rinoona nezveupfumi vachitungamira bato rinopikisa rePDP vatendai biti vari parunare muHarare. Muchirongwa chedu chatinotarisa zviri kuitika kumaruwa, nasi tine hurukuro nemukuru wesangano reZimbabwe Farmers Union vaPaul Zakaria nezvemamiriro akaita zvinhu pagadziriro yekurima kwemwaka uno.
Ichokwadi, mvura yatanga kunaya gore rino sekuziviswa kwatakaitwa nevanombonera nezvemamiriro ekunze. Ingangoti apo naapo kwemwedzi mitatu iyo inoi kubvira pana Oktobha patapfuura kusvikira muna Dhisemba, asi zvechokwadi mvura kutanga yanaya yatanga kunaya. Zvemuminda iko zvino vazhinji vevarimi semazuviro atinoita dongo yawe kuti vaunzwa kuti yorira mbenga mumanga womanyamanya zvokuti wochipedzisa kuita land preparation yayo. Zvatiri kuonawo ndezvekuti varimi vari kugadzirira chaizvo vachipuwa kukurudzirwa kwakanyanya nemamiriro akanga akaita mwaka wegore rakapera.
Ko, ndeapi mamwe matambudziko amuri kusangana nawo?
Dambudziko rataona iko zvino pari zvino nderekuti kuma inputs uko vari muzvirongwa zvakafanana nana komandi nepresidential ava havana dambudziko rakanyanya kukura, asi vaya vari kuda kuzvitengera mbeu dzavo voga nemafertilizer nemishonga ndo vari kunyatsa kuita dambudziko. Kune dzimwe mbeu dzisiri kutonyatso kuwanikwa iye zvino, hatingataura takanangana nemamwe makambani dziya dzinotora nguva dzigosvika dziri kushayikwa idzodzo. Kochizoitawo dambudziko rekuti mitengo yemainputs yezvino yakwira zvikuru zvokuti varimi vari kuuya kumahofisi kwedu vari kutambudzika zvisinga zvisina wakamboona. Vanhu vari kuidza kuti vawane mari nenzira dzakasiyana siyana, asi mbeu yavari kukwanisa kutenga ishoma pane yavanotoda uye tichitarisa zvekare zvavakaita mumwaka wapfuura. Saka mainputs edu kukwira kwaari kuita zviri kutorewa kuti nemari yekurima tinoti maproduction costs aya ari kusumuka zvokuti zvichazotoda kuita mumwe munana wokuti market inozopa here mari inoita kuti murimi agone kuwana yaakashandisa achisara zvekare aine pundutso kana kuti profit. Ndo rimwe dambudziko guru guru ratiri kuona pari zvino.
Muri kutauriranawo here nehurumende nezvedambudziko ratarisana nevarimiri panyaya dzemitengo?
Hongu tiri kuita hatinoti masubmissions aya pamwedzi pamwedzi, iye zvino takutoita pavhiki pavhiki tichitaurirana nemainstitutions akafanana nekuministry yehurumende inotarira nezveagriculture, tichitarisa zvekare nevekutrade, tichizotarisa zvekare nevekufinance, tichiitawo zvekare pamwe chete nereserve bank of Zimbabwe kuti dambudziko rapinda iri rigone kubatwa, nekuti hatina kwatingamboenda kana mitengo yezvinoshandiswa navarimi yoramba ichingokwira isina tarisiro yekuti mutengo wembeu ichatengeswa navarimi mwaka unouya kana nguva yekukohwa yakwana uchakwanisa here kuti uzodzosa zvakashandiswa nemurimi.
Avo vanga vari mukuru wesangano reZimbabwe Farmers Union vaPaul Zakaria vachitaura vari parunare muHarare. Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7. Tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave. Iko zvino yasvika nguva yekuti tichienda kuna Marvelous Mhlanga Nyahuye achitipa chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai kana kuti Women's Forum.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vatereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanga Nyahuye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka, ndine mumwe mudzimai anoshanda iye achibatsira zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa nepasi rose. Asei pari zvino, regai timboenda kwavari tinzwe kuti ndiani uyezve kuti zvinhu zvakamira sei pamusoro penyaya yemapermits ekuti vanhu vagare muSouth Africa.
Zita rangu ndinonzi Diana Zimbuzana Chambara. Ndinoshandira sangano rinonzi Zimbabwe Excellence Forum riri kuPretoria muno muSouth Africa. Zvakaitika ndezvekuti nezuro Director General veDepartment of Home Affairs muno muSouth Africa vakadedza vatapi venhau vakavaturira mashoko ekuti ivo maZimbabweans ari kuapply for Zimbabwe exemption permit apiwa nguva yakati wedzerwe yekuti vaendese mapepa avo anotaridza kuti ivo vari kushanda kushanda kana kuti vane mabusiness kana kuti vanoenda kuchikoro munomo izvi zvawedzerwa kusvika musi wa 31 ndira kuri rinotevera ra 2018
zvinorevei kumasangano akadai semi anomirira zvizvarwa zveZimbabwe zvirimo muSouth Africa
izvi zvinofadza chaizvo nekuti vanhu vakuenda kuzororore Christmas vakagadzikana hana vasingazivi kuti ko zvino mapepa zvangu ndinoendesa nguva uye zvichafamba sei uyezve iwo vehurumende veVFS inotora mapepa iyi vanenge vakuchitorawo mapepa zvakanaka vachinyatsonanzerera nekuti vapiwa nguva yakati rebei kuti vanyatsotarisa mapepa aya ndiwo here uye akakwana here pamunhu paanenge auya paya saka izvi zvakanaka chaizvo zvinoita kuti vanhu vagadzikana hana
pane zvimhingampinyi here zvamungati zviri kutarisana nezvizvarwa zveZimbabwe mukugadzirisa mapepa azvo pari zvino zvamungade kuona zvichigadziriswa
kunge vanhu vachinge vasina ruzivo rwakanyanya rwekushandisa makombiuta aya nekuenda paindaneti vanhu zvinovaneta izvozvo kuti vaite maonline applications acho nekuti iye zvino izvi vatisiyanei fomu racho nezvakanga zvakaitika muna 2014 paya pavakaunza mavhekesi iye zvinoizvi pane security verification neine saka izvozvo ende zvinenge zvichikupa nguva yekuti unofanira kunge wapedza panguva yakati saka kune vanhu vasina ruzivo rwemakombiutas zvinoti nesei asi hatingangozvishore tichingoti zvakaipa dzimwe dzenguva vakazviitirawo kuti zvinhu zvinyatsoifambe negwara rakanaka security ive yakati simbei tobva ipapo vanhu kana vachinge vanobhadhara kumabhengi munhu kana achinge akwanisa zvake kuita online application yacho akaprinda rimwe fomu rinobuda ipapo akaenda kunobhadhara kubhengi hazvisi kunge zvichiitika automatically kuti mari dziri kubhadza reflector kwaikwe zvokuti system inobva yakuvhurira saka zvinonge zvaakutomboda kuti vanhu vanyorerezve kuVFS kwacho vachibvunza kuti ndakabhadhara mari yangu chindivhurirai system saka ichocho ndo chimwe chezvimhingampinyi zviri kuwanikwa nevanhu uyezve kune vamwe vane mapemiti arimo mumapasipoti avo asi ukada kuti ucheke pemiti yavo itarise kuti ukwanise kumuitira online application hazvisi kukwanisika nenhau yekuti zviri kubva zvashayikwa ende kufona kuVFS pari zvino unenge uchingo vanhu vacho vanenge vasati vanyatsonzwisisa kuti vanovarira kufambisa zvinhu zvavo sei saka unogona kuzoenda kuhome affairs woenda kuhome affairs unozvibvunzisa tichaita izvozvo zvinoitwa neVFS saka aya ndo matambudziko ari kuwanikwa nevanhu asi tinodayira kuti zvinhu zvidiki zvinogona kugadzira
iro sangano renyu rinobatsira sei zvizvarwa zveZimbabwe
isusu tinobetsera zvizvarwa zvemuZimbabwe zviri muSouth Africa kwete muSouth Africa bedzi asi pasi rese zvizvarwa zveZimbabwe zvakabuda muZimbabwe zvinogona kuuya kwatiri zvichida rubatsiro isusu tinoita zvepahuman rights tingangoti tinomirira vanhu pagotero dzavo dzinenge dzaambunyikidzwa tinowanikwa muPretoria tiri panonzi pakurwanom democracy center iri pa357 Fifth Street muPretoria
aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje tinokutendai kunge manga muinesu ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington
tinotenda zvikuru Marvelous iko zvino tochienda kuna Jonga kandemiri achitipa chirongwa upenyu hwedu our lives
ndinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga kandemiri ndiri muWashington DC nhasi tiri kutarisa nezvemashiripiti atinonzwa kuti ari kuitika mudzikereke dzakasiyana-siyana uko tinonzwa kuti vanhu vari kuita makwikwi ekureurura kana kupupura zvemanyepo senzira yekutsvaga mbiri kuti vaprofita ivavo kana mareverendi kana dzin'anga idzodzo vange vachinzi vari kukwanisa kana kuti vanogona kubatsira veruzhinji mumatambudziko akasiyana-siyana mukutarisa nezvenyaya iyi tabata Reverend Vusane Mhlanga kuti tinzwewo pfungwa dzavo pamusoro pezviri kuitika mumakereke izvi tinogamuchirai nemufaro pastudio 7 Reverend Mhlanga
ndogamuchirai vajonga muri seiwo dziri seiwo ari seiwo mabasa kwamuri ikoko
aiwa kuno tiri vapenyu Reverend nhasi tati timbokurukura nenyaya dzatiri kunzwa kuti dzinenge dzatomuririro weshiri mumakereke umu kuti vanhu vari kupupura asi kazhinji kacho vanenge vachipupura nhema zviri zvekupa mbiri kune mufundisi kana muprofita wekereke iyo yokusimudzira kereke. Imiwo semunhu wekereke munoona sei nyaya dzakadaro?
Mukoma Jonga, tinoziona nekuzviverenga nekuzvinzwa zvichiitika mukati menharaunda nemakereke atinoshumira tiri, atinonzwawo makereke ari kutanga mamwe ekare. Inhau iri kungotaurika musine nguva. Inhau isiri zvayo tingati pachirungu inyowani kana kuti it's a new phenomenon. Aiwa, inongori nyaya inotaurika. Ndingati Jonga, ndokwanisa kutaura nyaya yangu kazhinji sei ndakarerekera kubhuku zvakaitwa nevapostori. Asingi mune nyaya irimo iri kuna chapter 19 vana vaStefa vaita zvekubvisa madhimoni. Asi hanzi Bhaibheri roti vanga vati kushandisa simba raJesu, vaishandisa simba ravo.
Asi kachiri kuitika Reverend Muhlanga, zviri kunzi zvinhu izvi zvawanda kwazvo kunyange zvava zvagara zvichiitika. Takatonzwawo kana mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vachishoropodzawo maitiro akadaro emaprofita nevemakereke.
Mukoma Jonga, nekuda kwekuti makereke ari kuwanda pasi pezuva, ari kuwanda pasi ratiri kurarama, zviri kuwandawo nekuda kwekuti makereke ari kuwanda, vanhu vari kuwandawo, matambudziko ari kuwandawo, vanhu vari kutsvagawo mbiri. Saka zvinhu zvinowedzerawo nekuwandawo kuri kuitawo uwandu hwevanhuwo, uwandu hwemakereke, uwandu hweungano dzemasangano akasiyana-siyana. Saka zviri kuwedzera, hatisi kuramba. Inyaya yekungoti vanhu vari kuwedzera, makereke ari kuwedzera pasi pezuva. Saka pari kuwedzerawo vanhu, pari kuwedzerawo maprofita, pari kuwedzerawo mareverendi, pari kuwedzerawo mapastors, pari kuwedzerawo vavhangeri. Izvi zvinobva zvichiri dino zvichiwedzerawo.
Asi zvinosiya papi chiremera changa chagara chine makereke?
Ichokwadi Mukoma Jonga, chiremera chemakereke chiri kudzikira. Chiremera chevatungamiriri vemakereke chiri kudzikira. Vanhu vaakutarisa dziso rekereke harichisiri dziso revaitarisa naro mumashure umo. Pazvanga zviri kereke payanga iri panzvimbo patingati pastatus quo muchirungu. Saka vazvabva kereke, vabva kereke, saka yadzikira. Yeningati vanhu vaiwimba nekereke, vanhu vanowimba nekereke vari kudzikira nenyaya nenhaurwa yetiri kutaura nepano kuti vanhu vari kushandisawo sekuzva kwatinoita masimba. Vanhu vari kungotsvagawo masimba, vari kutsvagawo mbiri, vachiri kutsvagawo kuti vanhu vamakereke azare nepaungano dzevanenge vari, vari kutsvagwa even kutongowedzerawo financially mari chaidzo chaidzo. Saka vanhu vachizvitarisa shuwa chokwadi kuti chiremerera chekereke chadzikira.
Totarisawo kuti vedzikerekewo vakawanda vari kupindawo mune zvematongerwo enyika. Kare zvaiitika hazvo kuti makereke aidyidzana nevezvematongerwo enyika, asi iye zvino zvinenge zvati nyanyewo zvakare. Imi mune zvamungataurawo here pamusoro pazvo?
Mukoma Jonga, nekuda kwekuti tiri munyika and mhepo iri kuvhuvhuta, saka mhepo painenge richingovhuvhuta inosiyawo tumwewo tunhu twakawanda twainongosiya mhepo. Haigoni kungoenda isina tumarara twayasiya. Endi patinenge tiri kungofamba Jonga, unogona kungotorwawo nemhepo. Saka zviri kungoitika chokwadi kuti vakuru vemakereke, vasiri vakuru vemakereke, vatungamiriri, mhepo iri kuvamba ichingovhuvhuta. Endi pairi kungovhuvhuta, tiri kuraramawo munyikawo ine nzarawo. Ende dzimwewo nguva kuri kungoendawo uchinonzi mira nepapo apa nevari kuita zvematongerwo enyika, unogona kuwanawo cheuviri woranga wakatomira ipapo. Asi chiremerera chako nechiremera cheukereke chinobva chadzikira.
Aiwa, tasvika kumagume echirongwa chedu. Reverend Muhlanga, tinotenda zvikuru onekai zvenyu vateereri.
Mazvita Mukoma Jonga, mazvita vateereri.
Manga makateerera kuna Reverend Vusani Muhlanga muchirongwa chedu Upenyu Hwedu. Umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC. Ndokudzoserai kuna Blessing Zulu.
Aiwa, tinotenda zvikuru Jonga. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Mapurisa anosunga vanhu vainge vachirangarira vanhu vanonzi vakaurayiwa kuminda yemangoda kwaMarange neZuro. Amai Joyce Mujuru vokurudzira vechidiki kuti vaende kunonyoresa kuvhota. Varimi vochema-chema nekudhura kwoita mbeu. tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi tinoimba kuti muchange minesu zvakare mangwana anokoneka ine mufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri tokusiyai mina tungamiri nkomo munhau dzeIsindebele.